hongu tine chirongwa chatinoti che 50% discount chiri kuguma musi wa 23 October. Kubudikidza nechirongwa ichi tanga tichikurudzira vagare vane zvikwereti kuti vave vabhadhare vagozopuwawo iyo yatinoti pachirungu credit ye 50% pamari yoga yoga yavanenge vabhadhara. Saka kune vagare vakakoshomoka vachiuya vachisikobhadharawo mari dzavo kubudikidza kuti tichizowana mari inosvika pa17 million. Mwedzi wapfuura takatiri pa14.8 million, ikuzvita kuya tasvika pa17 million. Chatakaitira programu ye 50% discount ndechekuti takaona kuti timbofadza vagari nekuvaitira maservices. So vagari vakauya vakabvisa mari semabvisira vari kuita maservices akafananika nemarodhi, zvogadzirwa, marara otakurwa, mvura yowanda, vobva vaona kuti mari yavo iri kushanda chii. Iko zvinezvi takatenga machemicals ekuchenesa mvura. Iko zvinezvi for the first time muhistori yedu taane mastocks anogona iwo kusvika mazuva 40 emastocks emishonga. Zvichirevawo kutiwo pa40 emazuva ari kutevera tetakagara mutambara kede.
Ko vasiri kukwanisa kunge vachibhadhara vari kuitawo sei?
Kurudziro yedu yekuti vanhu vauya vaite mapayment plan haisati yapera. Ngavarambe vachiuya kumapayment plan. Mari yoga yoga yaachabhadhara kuti abvise chikweredi chake anopuwa 50% yemari yaabhadhara iyoyo.
Rimwe dambudziko vachideme inyaya yeservice delivery, nokuti vakawanda vari kuchema kuti kana takabhadhara mari hatizowana mvura nezvimwe zvatinotarisira kunge zvichiitwa nekanzuro. Zvii zvamungavavimbisa?
Zvandinovavimbisa ndezvekuti marodhi ari kugadzirwa, mastreet light ari kugadzirwa, mvura iri kuwedzera, kuzvipatara vanga vachirwara nekorera tiri kurapa, mishonga iriko tiri kurapa vanhu. Ndozvekuti vanhu vaone kuti mari yavo iri kushanda chii izvozvo.
Pane vamwe vagari vari kukurudzira kuti kanzuro ngairege kungonangana nevagero marquishen, hanzi endaiwo kumakambani nekuhurumende vanonzi vane mari dzakawanda kukanzuro dzavasiri kubhadhara. Zvii zvamungataura?
Hatina watiri kusarudza panyaya iyoyi yekuti munhu wese abhadhare, asi 50% discount yanga ichingoenda kuvagari chete isingaendi kumakambani. Asi tiri kuti mugari wese angave minista, angave ani, angave upi neupi zvake, sekuti mari yavo tiri kuida ngaive ibhadharwe, iitire basa kwavanogara.